Ngethi ukuthi izonikile ziyava sathi ba fit for discharge but vari kuongororwa vachiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude zvine mamwe matest akaitwa pavari kuti zvibude. Itova tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end. Tichinyatsokudzaiwa zvinenge zvinoboa.
Saka munotarisira riini kuzopa gwaro ramuri kutaura kuti rinenge rabuda iroro?
Handina hangu specific time, but now zvinhu zvave pedo. Zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana, but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa chaneruzivo ekuteedzerawo tichiita infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nechiremba ari kumuexamina nemalawyers nechitibvuvo malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo.
Tiri kutoonawo mune mamwe mapoka enhau vari kuburitsa mashoko ekuti Dr. Magombei vakakuwadzwa kushungurudzwa kwavakaita zvekuti vakutofamba newheelchair. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Hai, yekufamba newheelchair hamunoti aware of that. I think mapepanhau anenge asinonyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendatizvo ndii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tigoita kuzivisa nambichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report nainvestigation dzisapera. Ya, anoita nezveutano.
Asi vachiri muchipatara here kana kuti vakabuda muchipatara?
Vachiri muchipatara.
Vakukwanisa kuonekwa here nevamwe vasiri vemhuri chete?
Aiwa, vasati vakukwanisa kuonekwa.
Imiwo sesangano vakawanda vanga vachitaura kuti vana chiremba vakanga vati havasi kuenda kubasa nenyaya yekuti Dr. Magombei havasi kuzikana unzo varipi. Dr. Magombei vakawanikwa madzokera here kumabasa?
Napaerirani nenyaya iyoyo tichida kumbomira kuti zvoni tange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve taada kutanga kutiwo tichichioma negotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyedzo tikwanise kudzokera mabasa.
Asi muri kuonawo zvinhu zviri kuitika muzvipatara, tiri kunzwa varwere vari kufa, vamwe vari kutadza kurapwa vachidi. Vakawanda vari kubvunzawo kuti vana chiremba havasi kurwadziwa here nezviri kuitika muzvipatara izvo?
Situation inototirwadza zvingaite hatidi kunge tisiri pabasa. Tinoe tichitorwadziwa zvikuru asi chiremba anenge asina kugotsetsana. Anenge ari tingati dangerous kune patient. Tisati aitikurudzirawo kuti dai employer wedu akasika kutibatsirawo mune zvakanaka kuti tikwanise kuita sei kudzokera kumabasa.